Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu chivabvu 31 2019. Mazana ni mazana evanu vano ungana mu White City Stadium Bulawayo vachionekana ne mutumbi we mutungamiri wezapu vadumiso dabengwa avo varikuradzikwa ne mugovera kuntabazi nduna mudunu rematebeleland north. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinonyorera tsamba mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa richikurudzira kuti pave nenhaurirano pakati pevashandi nevashandirwi senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi munyika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti dzinoona sekunge mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari munhu ane mukana wokugadzirisa zvinhu munyika kana vakapinda panyanga dzekutonga nyika. Makurukota ehurumende oenderera mberi neurongwa hwokuita hurukuro nevamiriri venyika dzekunze muZimbabwe vachikurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvichibviswa sezvo Zimbabwe iri kuvandudza mitemo yakawanda. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mabasa akaitwa navadhavengwa panguva iyo vange vari mupenyu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kuruzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.